hurumende yakapiwa proposed budget necity of Harare. Hurumende payapindurawo nekugazeta zviri pamutemo marets eguta. Marets agazetwa ari kuitwa backdate kuti anotanga kuve effective musi wa 1 January 2021 kusvikira pari zvino kuenda mberi. Isusu maonera atazviita wagari waratidza kugunun'una kuti marets ari kuchachwa ari kusvitsa pakuti mugari mumwe nemumwe paimba anobvisa mari ingangoite $40 ichikwira kusvika ku70 kumalow density areas. Izvi zvinoita kuti wagari wazhinji watadze kubhadhara mari iyi yakakwana pamwedzi pacho. Zvinorehwa kuti mugari paachabhadhara mari achabhadhara yaanogona osara nechikwereti pamwedzi wega wega. Panopera mwedzi yakati wandei munhu anenge ane chikwereti chaasingagoni kubhadhara chinozoita kuti aremerwe zvikuru.
Saka matanho api amatora kugadzirisa dambudziko irori?
Takaenda kuguta reHarare kuna meya waStuart Mutezwa, tikagara nawo pasi tikawatambidza gwaro redu. Musi wechipiri takanga tiri wanhu vanosvika vanomwe, madzimai anotungamira mastructures eHarare Residents Trust. Tikawapa meya wakagamuchira wachiti wachaendesa gwaro iri kune wakafanira kuriongorora makomiti awo ekanzu. Saka ndozvatakamirira, tichikurudzira vagari kuti bhadharai yamunogona, asi iyo yakataurwa iri kutarwa nemarets ekanzu yakawandisa, vagari havagoni kuibhadhara.
Saka imi zvii zvamuri kuda sevagari kuti kanzu iite?
Tiri kuda kuti kanzuru ngaifikise mitero yairi kubhadharisa vagari nechikamu chingangoite 50%, zvireva kuti mari inofanirwa kunge ichibhadharwa nemugari pamwedzi kumahigh density inofanirwa kuvewo $15-20, kumamwe marets inofanirwa kudzikiswa pamwe ne30%. Asi zvizhinji tiri kuti ngavakate mabills avo avari kuchaja vagari ne50% kuti zvirerukire vagari vanga vasiri kuenda kumabasa nenyaya dzeCovid.
Iyo kanzuru payakasvika pabhajeti iyoyi yamave kuramba iyi, makava musina kunge mambopindawo mazviri here kana kunziva pfungwa dzenyu sevagari?
Kanzuru muna 2020 ichigadzira bhajeti ra2021 haina kuita misangano yekusangana nevagari. Yakaitira misangano yayo pamagurupu eWhatsApp aiitwa kumawadhi kweseu. Mumawadhi WhatsApp groups consultation yaiitwa yaiwe yekuti vanhu takuda kugadzira bhajeti, vanhu taurai pfungwa dzenyu, vanhu votaura zvinhu zvavo. Asi pakabuda bhajeti patakariona, kanzuru yakaratidza kuti yakanga isina kuisa pfungwa dzevagari. Pakanga pane mukana wekuti vanhu vachinoite bhajeti inspection kumahofisi ekanzuru. Kumunzvimbo zhinji bhajeti iri rakanga risiko. Asi taizovabatsira seHarare Residents Trust kuti vanhu vagone kuriverenga, nekuti takazorwanawo neimwe nzira tikadzidzisa vagari. Asi vagari vazhinji vaigogunun'una, saka vagari vakaendesa maobjections anosvika kuma500 kucity of Harare.